Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 15, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union rinoburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peungororo yarakaita esarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna 2018 richiti kana zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvakakomekedzwa hurumende kuti igadzirise zvisina kubatwa-batwa, sarudzo dza-2023 dzinenge dzisina kujeka. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revavhoti pamwe neyekushandisa mukutarwa kwematunhu. Bato reZANU-PF romira nenhengo yaro kumberengwa vaAbton Mashayanyika pamashoko avo avanonzi vakataura pamusangano webato iri ekuti mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ngavaurayiwe. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chinobudirira kuenda kumakwikwi T20 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vakwanise kuongorora gwaro revavhoti pamwe neyekushandisa mukutara miganhu kana kuti delimitation. Zeki inotiwo haikurudzire mhirizhonga munyika kunyange vamwe vachiti komisheni iyi haisi kushanda zvakakwana kudzivirira mhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzakanangana nesarudzo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati vakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi masere nematatu ekushandisa.
Secommission tine budget iri associated nebasa iri inosvika iyo $83 million. Pane $45 million ichashandiswa for voter inspection, uye pane $38 million ichashandiswa for delimitation. Iyi mari inenge ishanda zvakasiyana-siyana zvinobva kuprindwa kwevoters roll, kuhayiwa kwedzimotokari, maengagement anoitwa nemastakeholders munguva dzakasiyana siyana, mitira uchange chishandiswa zvinopindwa zvoshandiswa navanhu kachita delimitation equipment, uye zvekare voter education nepublicity, uye zvekare personal welfare yevanhu vanenge vachiita basa iri.
Vamangwana vatiwo
nzvimbo idzi inzvimbo dzavagara vachinda kunovhotera, kana vakambovhota kare ndo nzvimbo dzichacho dzichange dzine mainspection centers aya. Izvi zvichaitika kubva musi wa17 July kusvika musi wa26 July 2022.
Vachibvunzurudzwa nezvenyaya yevari kukurudzira mhirishonga kutyichidzira vavhoti kuti vasavhote vakasununguka pamwe nekushandisa mashoko eruvengo, vamangwana vati
nyaya yemhirishonga isoti seZimbabwe Electoral Commission tokurudzira veruzhinji kuti aiwa, kana tichiita nyaya dzesarudzo ngatiteme runyararo, ngatiye tichionesana zvakanaka, nokuti isusu tose tiri vana veZimbabwe, zvinhu zvokuti titaurirane tionesana. Uye isusu tokurudzira kuti kana paita matambudziko akadaro ngavazivise veZimbabwe Republic Police, nokuti ndivo vanoita nyaya idzodzo dzemhirishonga.
Asi izvi zvashorwa nemuteveedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, amai Ellen Shuyedenga, vachiti ZEC haifanirwi kunakurira nyaya yekutyishidzirwa kwevanhu kumapurisa.
Bumbiro redu remutemo rakapa ZEC sarefuri masimba okuona kuti sarudzo dzese dzinofamba neunyararo kusina mhirizhonga. Apa saka kana ZEC ichiramba kushandisa masimba avo zvichanetsa mberi kuburikidza sarudzo dza 2023 kwatiri kuenda iko. Apa tiri kuona nyaya dzokuti kuti kune vanhu vari kuurayiwa kuna Mboneni Ncube akaurayiwa kumbizo uku. Kozvoti mazuva apfuura apa kune munhu weZanu akatobuda achitotaura pachena kuti vachamisa vanofanirwa kuurayiwa nekuti vanetsa Zanu PF. Saka ndezvimwe zvinhu zvatiri kutarisa kuti sezeki seboka rakapuwa masimba nembumiro remutemo vanofanira kushandisa masimba awo vaona vachiona kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka.
Amai Shiriyedenga vatiwo kunyange zvazvo vachifara kuti Zeki yapiwa mari yekutara miganhu, vatiwo vanoda kuti komishini iite basa nemazvo mukutara miganhu pamwe nekuona kuti vari mune zvematongerwo enyika vabvumidzwa kuongorora kutarwa kwemiganhu iyi.
Zvokuda kunzwa kuti Zeki ichapinda kuvanhu yoita basa nemazvo kuona kuti maconstituencies nemahozi vachatara zvakanaka zvichifambirana nezviri pamutemo wenyika. Ende chimwe chinhu chakakosha ndezvekuti vanhu vese vane vanuZimbabwe vane zvokuita nezvematongero enyika vanofanirwa kubvunzwa maonero avo.
Mutauriri weMovement for Democratic Change MDCT vaWitness Dube vatiwo vanga vari kutarisira kuti Zeki isewo mari mukuvandudza mutemo ine chekuita nesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakajeka.
Abvire kare kutaura nemaelectoral reforms atiri kuda sevana veZimbabwe kuti ngavaite transparent kuti kuma committees kwao ikoko ngakugare vanhu vasinei nezvematongerwo enyika, ngakusagare vanhu vanobva kuchiuto, ngakusagare vana vevanhu vari mumatongero ezvenyika nekuti izvozvo ndo zvinotokanganisa sarudzo. Saka nyaya yavari kungotaura diki diki idzi vanenge vachida kuti vanhu vatarise ikoko iyo vachitadza kuisa nyaya hombe chaidzo chaidzo dzinotipa kuti tinge tine sarudzo rwakajeka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZanu PF panyaya iyi sezvo tatadza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi pamwe nava Mike Bima vanova mutauriri webato iri. Zeki atiwo inotarisira kutanga chirongwa chekutara miganhu mushure mekunge sangano rinoverenga vanhu munyika reZimbabwe National Statistics Agency razivisa hurumende huwandu hwevanhu vari munyika mushure mekuverengwa kwakaitwa vanhu muna Kubvumbi. Zimbabwe iri kutarisirwa kuenda kusarudzo mugore rinouya ra2023 uye vari mune zvematongerwo enyika vatotanga kare gadziriro dzekutsvaga rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reEuropean Union raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peongororo yarakaita yesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna 2018 richitikana zvimwe zvezvinhu zvine chekuita nesarudzo zvarakakomekedza hurumende kuti zvigadziriswe zvisina kubatwa. Sarudzo dza 2023 dzinenge dzisina kujeka uye dzisina runyararo. Sangano reEU rakakomekedza kuti Zimbabwe igadzirise zvine chekuita nemabatirwo esarudzo zvinokwana makumi maviri nezvitatu kana kuti 23 electoral reforms, asi rinoti kusvika nhasi zviviri chete ndizvo zvakatanga kushandwa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pasvika nyika nekuvandudza zviga zvine chekuita nesarudzo izvi. Asi mushandi mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosbunu vanoti pachine nguva yakareba yekuti sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa zvokuti hurumende inokwanisa kuona kuti zvimwe zvezviga izvi zvavandudzwa nekuteverwa.
Mukana wekuti zvimwe zvezviga zvavakanga vataura kuti zvingade kugadziriswa tisati tapinda kusarudzo dza 2023, mukana wacho tichinawo asi waenda uchiratidza kuti waakunopera. Saka kureva kuti pazviga zvingasvike 23 zvavakataura zvakanda zvacho zvinogona kuitwa kana mitemo kana paramende yakwanisa kufambisa basa iri nekukasika kubva panguva ino yatiri. Chinhu chekuti zvinogona kuti zvinge zvichiitika. Chatingataure kuti tirambe chivandudza sarudzo dzedu kuti dzifambe zvakanaka. Pane nyaya dzakafanana neidzodzo dzekuti environment ichitwa sarudzo inofanira kunge iine runyararo kunyanya ichipa zvekare mikana yakafanira kumapatire zvematongerwo enyika nevanenge vachikonzesa musarudzo idzodzo kuti vawane mukana wakakwanira wokuti vange vachikambisawo vachipinda munzvimbo vachitengesa zvavanenge vainazvo.
Mungaona here imi hurumende yeZimbabwe ichitambira kurudziro iyoyi yeEuropean Union nekuivandudza sezvamuri kutaura izvo?
Tinoona mukana uchiripo nekuti tinonzwa minista vanoona nezvejustice, tinonzwa zvekare president muna 2018 vachitaura nyaya dzemarifomu ayo kuti vaida kuti anga achiitwa. Saka tingasaziva zvedu kuti chii chakonzeresa kuti zvitinonokei, asi tinoona kuti kana vakarada zvavo kuti zviitike, zvinhu izvozvo chinhu chinogona kuitika, marifomu zvaanogona kuitwa tisati tapedza gore rineri.
Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muna 2018 European Union yaakuzoburitsa gwaro iri gore rino, iko kwangosara nguva ingaita gore kuti dzimwe sarudzo dziitwe. Chii chingadai chakatora nguva, chakaita kuti vatore nguva kudai?
Kazhinji kacho maobserver missions anobva kwenyika ndo atingati ndo mashandiro avo. Saka kureva kuti maobserver missions ekunze anofanira kunge achingouya kuzovandudzawo zvatinenge tagara tichiita isu semaorganizations tishandira muno kana sevagari vemunyika yeZimbabwe. Saka kureva kuti ndo mashandiro avo atingati ndo maonero atinozviita kazhinji kacho.
Vanga vari mushande mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vari parunare muHarare nestudio 7. Munyaya yanga iri kudare, mutongi wedare ramajistrate Vangoni Nduna vati vachapa mutongo wavo panyaya yakasvitswa mudare nemumiriri weZengeza West vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wasachigaro weCitizens Coalition for Change vaJob Scala chekuti vanduna vasaveiwo mutongi anonzwa nyaya dzavo kumatare vachiti vanduna vane divi ravakarerekera. VaScala vakamiswa pamberi pedare nezuro vachitongwa mumhosva dzavari kupomerwa dzekupesvedzera mhirizhonga panyaya yakanzwikwa navanduna. Bato reZANU-PF riri kuramba zvipomerwa zvekuti riri kukonzera mhirizhonga kuburikidza nemashoko anonzi ari kutaurwa nevamwe vatungamiri vebato iri pamwe nedzimwe nhengo ekunyomba vanopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change pamwe nemutungamiri waro vaNelson Chamisa. Izvi zvinotevera mashoko anonzi akataurwa nenhengo yaro kumberengwa North vaAbton Mashayanyika avakati pamusangano webato ravo kuRampopo kumberengwa North kuti pasi navachamisa zvinoreva kuti ngavaurayiwe. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti hapana chakakanganiswa navamashayanyika vachiti vatori venhau ndo vari kuita kuti vaise dzine utsi. Vanoti bato ravo rinoda runyararo asi kuti rinopikisa reCCC ndiro riri kukonzera mhirizhonga. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati panyaya iyi kuti tinzwe kuti pane matanho ari kutorwa here. Asi ngatinzwei hurukuru yataita navamugwadi.
Tinozviziva kuti variko vatapi venhau vanotsvaka kushora musangano weZANU-PF pese pese nokutsvaka utano mugati kuti vashore musangano weZANU-PF. Ndo zvatiri kuona apa. Zvingani zvinotaurwa nevanopikisa vachitsoropodza vachityisidzira mhirizhonga kuvasupporters veZANU-PF. Zvingani vana Job Scala nhasi vari muwani vachidedzera kuti ndai munopwanya dzimba dzevanhu veZANU-PF. VaJob Scala vanoonekwa vari pachibhorani vachitaura kuti gore ra2023 muno mucharohwa munhu muno, asi hatina kumboona vamapepa nawo muchizvipublishaiza. Makuenda kunotsvakawo mutana zvakare kumusha uko achiita musangano yake moto kwanzi musangano weZANU-PF ndiwe mhirizhonga. Ayo hakuna zvakadaro.
Asika vaSikala vakasungwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga nemashoko avakataura. Zvasiyana papi nezvataurwa naivo vamashayanyika?
Mashoko ababa ava mukanyatso kumateereresa, comrade ava havana kumbotaura kuti endai munorova vanhu, havana kumbotaura kuti ngakuurawe munhu. Asina kuverenga unoroonde nyika inoi ndiye anogona kutadza kunzwisisa mashoko avo. Nokuti comrade ava vanova muwo veterani zvekare watinoziva vari kutaura ivo kuti kare nyika ino ichirwirwa usununguko namakomrades vana mukoma vatungamiriri vatinavo nhasi navabereki vose nana mujibha nana chimbwiro. Vabereki vose vakarwa hondo nguva yehondo, vatengesi vaiurawa, vanhu vaisapota Ian Smith vachishungurudza vana vari kurwira nyika ino kuti ive nerusununguko vaiurawa kana vari vatengesi. Hapana chinyuwani ipapo, zvose izvi zvaiitika kose ndo masunungurirwo akaitwa nyika inoi. Saka tione chakashata pamashoko avari kutaura. Kudzidziswa nhoroonde yenyika hakuna kushata, ende variko zveshuwa. Vatengesi vakaurawa vana Nyati vakatourawa zveshuwa zvikashaya basa nokuda kwekuchengesa nyika. Saka hationi chakashata pamashoko avo. Uye musangano weZANU PF haukurudziri mhirizhonga.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vanoramba mashoko ekuti bato ravo ndo riri kutokonzera mhirizhonga.
Zvinoratidza kuti munyika muno mune yatinoti selective application of the law. Nenyaya yekuti ivo vanobhiliva zvemhirizhonga ende ndosaka vachikurudzira vanhu vavo ende zvinoratidza kuti munhu angakatumwa kuti ataure mashoko iwavo. Anenge akatumwa nevakuru vavo. Vakuru vavo zvinoratidza kuti kana vamugwati vachitaura kuti violence nekuraya kwevanhu especially a leader of the opposition. Saka izvozvo zvinhu zvekuti vatyidzire vanhu tagadzira kuenda kuna 2023. Asi vanhu vangwara mumamisha, mumareserva nemumatau vachiziva kuti at the end of the day munyizi mbavo munofanira kuita shanduko. Vanhu havafani kumira, tinofanira kuenda mberi nekuti zvinhu zvese zvinoshandiswa. Ndo zvaita vaSmith vachitaura kuti tinofanira kuuraya vanhu vatema. Saka vamunanga vadzokera muutongwa hwaIan Smith, vadzokera kuutongwa hwevachena hwaidzvanyirira vanhu. Saka ndosaka muchiona vachishandisa mutemo, vachisunga vanhu, vachiita zvezvavaiita. Patinoziva kuti pakupera kwezvese munyika muno muchauya shanduko.
Saka munoti nekuti havasati vasungwa ivo vakataura mashoko ekuti vachamisa vaurayiwo?
Nhasi taenda kumapurisa vachitaura kuti nyaya iri kuhengwa nemasvingo. Masvingo yafonerwa akatara kuti nyaya yacho ichiri kuinvestigetwa. Zvinoratidza clearly kuti kune selective application of those. Zvinoratidza clearly kuti mutemo munyika muno waakushandiswa against the opposition. Kana usiri opposition munyika muno hauwani protection. Ndo nyaya dzatiri kuona munyika munomu kuti kwaakushandiswa violence. ZANU yapererwa papfungwa, yapererwa pazvese. Ndosaka vaakuda kushandisa vajopsical vakasunga nenyati painsite public violence. Uyo aonekwa anozikanwa achitotaura kuinsaita kuti mumwe munhu aurayiwe asi unonzi haana mhosva sekutaura kwavaita mutauriri weZANU PF.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano reGender Media Connect richishanda neFoyo Media Institute ine muzinda wayo kuSweden nechikoro chepamusoro cheGothenburg University vaita musangano nhasi muHarare wekuparura gwaro rekutsvakurudza zvavanoti zvavakaita pamusoro penyaya dzine chekuita nevatori venhau nevatepfenyuri vechidzimai munyika. Gwaro iri rinoti chero zvazvo Zimbabwe ine mitemo iri pajekerere mune zvematorerwo enhau, madzimai anosimukira mashoma pane vanhurume. Zvimwe zviri mugwaro iri zvinoti madzimai ari muzvigaro nemabasa ekutungamira mumabasa ezvekufambiswa kwemashoko mashoma pane vanhurume, uye madzimai haasi kufara nemitemo inovachengetedza mumabasa, inochengetedza kodzero dzavo nekuumbwa kwemabhodhi akakosha seZimbabwe Media Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veMedia Commission muzvinafundo Ruby Magoshongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Shongwe chakanangana neripot kana kuti chinyorwa chemuunganidzwa changa chakaitwa neGender and Media Connect wachitarisa iwo kusanganisirwa kana kuti kubatawo kunenge kuchiita madzimai muno muZimbabwe mune zvekufambiswa kwemasoko nenhau seindustry. Apa tiri kutarisa hedu media neukuru hwawo neupami hwayo.
Zvikurukuru zvamunonongedzerawo zvabuda senhau hombe munhau rwayanhasi ndezvipi?
Munhu wese angatibvumirana zvokuti nyaya dzekusenza kwevarume nevakadzi mune zvekufambiswa kwemasoko nemedia seindustry haisiri nyaya itsva. Nyaya yekuti madzimai haasi kuoneka wari kusiyiwa parutivi kana kuti vanenge vachitarisirwa pasi madzimai munongoona ari parutivi kana kuti ari kumasure saka zvanzi haisii nyaya yekutanga
asiwo ndatarisa kukomisheni kwamuri ndikaona kuti cheyapeseni mudzimai ndikatarisawo Media Connect ndikaona zvakare mutungamiriri ari mudzimai munozosara panze sei semadzimai ndichikuonai muri muzvigaro zveutungamiriri
zvamunoona hapana chinounza sanduko kupfuura kutaurirana madzimai vanonzi ndiwo vanofanira kutanga kufundisa vana iye handiti ndiwo vanotanga kufundisa vana mhai baba tada zvichienda zvakadini zvakadaro hanzi uwandu hwevanhu hwemuzimbabwe tikatarisa hwakawandisa vanhukadzi asi vari kutitungamirira varume musazondibatebate ipapo kuti gomai magoshombo makuenda kuti chiri kunge chekungoti tine tsika nemagariro zvagara zviri matiri saka kuzvipindura zvinotora nguva
vanga vari sachigaro vemedia commission muzvinafundo Rubhi Magoshongwe vachitaura vari parunhare naIvan Zininga westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mauto eRussia ari kupinda mudunhu reDonbas muUkraine, zvombo zvemuchadenga zviri kuramba zvichirova kumawirira kweUkraine. Chimwe chombo charova muguta reVinnytsia chakonzera kufa kwevanhu vangangosvika 23 uye kukuvara kwevamwe 43 vamwe 10 nevasere vasiri kuzivikanwa kwavari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vati vacharamba vachitsigira kushanda kutsvaga nzira dzekutipa vene nyika mbiri pagaka variri pakati peIsrael nePalestine vachiyambira kuti zvinogona kutora nguva. Vati vanhu vemuPalestine vari kurwadziwa pari zvino vachiti zvinotonzwikwa uye kana kuAmerica zvinonzwikwa. VaBiden vasimbisa kuti panofanirwa kutangwa nhaurirano dzinonanga kuti pave nenyika yePalestine parutivi peIsrael paine miganho yakachengetedzeka inobvumiranwa zvinoita kuti vese vararame murunyararo nekuwirirana. VaBiden vari kuenda kuSaudi Arabia. Imwe nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vaMoses Garira vari kukurudzira veruzhinji kuti vasauraya magora vachiti anobatsira kuchenesa masango kuburikidza nekudya nyama dzemhuka dzinenge dzafa izvo zvinoita kuti pasave nezvirwere. VaGarira ava vanoshanda paVictoria Falls Safari Lodge kuVictoria Falls vanoti hotera yavo yakatotanga chirongwa chekupa nyama kumagora zuva nezuva icho vari kuita vakabatana nemasangano anoti National Parks, BirdLife of Zimbabwe neWildlife Trust. Vanoti magora mazhinji ari kuurayiwa nevamwe vanenge vachida kuita zvechivanhu asi vanoti izvi hazvikurudzirwe sezvo shiri idzi dzava kushomeka munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Mavouchers anodya zvakafa zvega kunyanya mumasango medium kana mumapurazi nemombe dzakafa kana mhuka dzese dzine dzafa musango dzinodya izvozvo zvirwere zvoregedza kupararira kusvika kwatiri suvanhu.
Tinodzipa
nyama inenge yasara mumarestaurant inochenosiyiwa nevanhu mumaplace avo because vanhu dzimwe dzenguva vanoisa miripiri hatidzipe zvinhu zvakadaro. Mashefu edu paanogadzira vanobvisa mabhonzo vachitrima maface ndozvatinounganidza ihotera hombe tine zvakawanda zvinobva mahotera medu makitchen medu ndozvatinopa shiri dzedu izvi hatidzipe kuti dzigute apa kuita kuti dzigone kuramba dzichitambira munzvimbo yadzisingaurayiwe zvakafanana nekupochewa nemapocha zvichizofanana kana nemuvarimi vanenge vaine mombe dzavo dzikafa vanowanzisa poison kuti vauraye shumba dzinenge dzauraya mombe dzavo but zvinozofa mavhaucha saka pakudziswededza kure nekwadzinowana matambudziko even maelectric lines.
Tinoona zvakare nyama idzo dzinenge dzine mabhonzo nezvimwe mabhonzo yanozoitwa sei?
Mabhonzo aya madiki adzinogona kumedza dzinodyawo nokuti dzinodawo supplemental of calcium kubva kumabhonzo wayo asi mabhonzo mahombe anosara paya anozodyiwa nemapere kana amanheru nokuti mapere ane mazino akasimba pamhuka dzedu dzinodya nyama saka ndiwo anozoya kuzotora mabhonzo wayo naiwo mascavenge anobatsirawo kucleana environment naiwo
saka imi apa munoshandira hotera here kana kuti national parks
kwete ndinoshandira hotera Victoria Falls Safari Lodge ndiyo iri kuita project yekubatsirana neve National Park Birdlife of Zimbabwe neWildlife Trust kuti tikwanise kuti tishambadze nezvekukosha kwemavhaucha nokuti ari kunyanya kufa pasi rose kudarika dzimwe shiri dzose
mungati imi chirongwa ichi machikwanisa kunge muchichiita pano pahotera kwenguva yakareba sei
chirongwa ichi pano pahotera chatove nemakore kunyange hamweni nini ndakazotangawo chapakati asi chirongwa ichi chinokwanisa kuita makore andosvika 22 kana 23 years
saka vamwe vanodzishandisa chii shiridzi magoraya sei dzichizowanikwa dzichiurayiwa
shiridzi tikatarisa especially isusu vanhu vatema tine mabeliefs edu izvozvo ndozviri kuita kuti vanhu vativa kana uchida kuita n'anga kana muprofita vanotikumbira mavhaucha patsi vachiti ndokuti vagone kushopera kana kuona zviri kumberi through dreams vamwe vanototi mapatsi acho mamwe anokwanisa kurapa zvirwere saka izvozvo manje vaakutoita bhizinesi rekutouraya mavhaucha vachitengesa vachitowana mari nawo izvozvo zvapedzawo futi mavhaucha
asi imi mungakurudzire veruzhinji kuti vaite sei panyaya yeshiridzi
veruzhinji ndinovakurudzira kuti pega pega pavanoona shiridzi vadzikoshese zvikuru nokuti idzo dziri kutichengeta dzinotichenesera masango edu kuti tisave nezvirwere
vanga vari nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vamoses garira vanoshandira pavictoria falls safari lodge vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari kuvictoria falls munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemutambo wecricket nhasi chaunza mufaro munyika mushure mekubudirira kuenda kumakwikwi T20 world cup Michael Kariati anotitsanangurira kuti izvi zvauya sei.
Chekwata ichi chawana tikiti rekuenda kumakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuAustralia mushure mekurova Papua New Guinea nemaranzi makumi maviri nemanomwe nhasi masikati kuBulawayo. Mutambi weZimbabwe akanda maranzi akati wandei ndeSkandar Raza uyo abuda nemaranzi makumi maviri nemaviri. Kuti Zimbabwe isvike pamaranzana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe Papua New Guinea ndokuguma iri pamaranzana nemakumi manomwe nemaviri 172 kokunda masemifinari uku kwapinza Zimbabwe mufinari yeT20 World Cup qualifier iyo vatambi ava vave kusangana neNetherlands muQueen Sports Club nesondo kunyange Zimbabwe ikarohwa mufinari iyi Tekiti, re World Cup ratove muhomwe, sezvo mitemo ichiti zvikwata zvapinda mufinari, zvinotora zvinzvimbo zviviri zvasara kuti zvikwata zvemakundano T20 World Cup zvikwane. Mutsigiri wemutambo uyu, vaFidelis Mzondiwa, vanoti machevrons adadisa zvichitevera kukundikana kwakaita chikwata cherugby kubudirira kuendawo kuWorld Cup.
Kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaradza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
T20 World Cup qualifiers ndio anga ari makwikwi ekutanga emurairidzi mutsva wemachevrons Dave Horton kubvira atambidzwa basa iri mwedzi wapera. Zvikwata zvisere zvinoti Hong Kong, Jersey, Papua New Guinea, Singapore, Netherlands, Uganda, USA neZimbabwe zvanga kwesvondo rese zvichirwira kuenda World Cup uku. Totarisa mutambo wenhabvu. Hupenyu hwemurairidzi weDynamo Stonderai Ndiraya kuchikwata ichi huri patambo apo chikwata chake chere kupinda munhandare yeNational Sports Stadium nesvondo pamutambo neFC Platinum. Masvondo maviri apfuura vatsigiri vechikwata ichi vanga vachishedzera kuti Ndiraya ngaasiyiswe basa zvekuti kurohwa zvekare nesvondo kunosimudza dzimwe mhepo. Dynamos yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yapfuura izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force.
Izvi zvauya panguva yakaoma apo Dimbare ine FC Platinum iyo iri kubhebha moto uyezve iri kutungamira gungano iri nemapoints mashanu pamusoro peChicken Inn.
Tinotenda Michael Kariati, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi. Apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zvakadzama mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revavhoti pamwe nekutara matunhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gifts Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 Ntulikazi 2022 ngo-Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama-cases angu-44 esiwalaphileyo ema-clinic. Kade kulabadala abangu-33, abantwana abangu-11, abaleminyaka engaphansi kwe-5 years old. Sitreate abangu-43.
Umanyano sokuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokujini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba.
Umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo xa uhulumente weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokujini lephumula North kobulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu ezigoqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lephumula North. Isakhamuzi sephumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanjwe isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatshe ekliniki yephumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022. Lapho sabona khona njengekhansili abantu abangu-20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households or the imizi engu-132 babesithi bake babalayo i-diarrhea but bebesebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhlaka 12 July 2022 sithole ama-cases angu-44 esiwalaphileyo emaclinic. Kade kulabadala abangu-33, abantwana abangu-11, abaleminyaka engaphansi kwe-5 years old. Sitreate abangu-43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu-43. Wasusiba nomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamuzi ziyacelisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela namuhla kuze kuyefika umhla ka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okwakuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi ewasusa from Ncema esigodini iwaletha e-Criterion Burnside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esitritha khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-Criterion Water Reservoir, labanatha amanzi avela ku-6J, abanye ku-Rifle Range, Magwegwe and Hillside Reservoirs. I-water shedding le siqalayo iqala mhla ka-15 July 2022 kuze kuyefika mhla ka-21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese sisiba futhi lolunye uhlelo olwesibili oluza-affecta amanye ama-suburb ngenxa yokuthi silungisa amagetsi ayincema lapha esithola khona amanzi wethu. Uma sikhangela iprogram yethu okuthiwa yiBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, iBSWIP, eyiyo iprogram eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa. Ukulungisiswa kwamagetsi lapha esiphampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So iproject leyi isifika emaphethelweni, sebefanele ukuthi bevale ngathi isteshini samagetsi ukuthi beyenelise ukugqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala, kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kula manzi, kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kulelanga lakhona esalingwa ngusithi khansilile 24 hours. So manje kathi sesimangala sesiphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana lakho kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza, asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga into le mkhuhlane ingaba khona ngoba awula manzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, i-cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana le-council yakoBulawayo ukutholisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza $33,000 ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo aluzoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingama-23 ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumbiko uza ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza nokubethusela phambilini kokhetho, kodwa abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokhu. Sikhokhele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla le-ZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye u-refer wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona abantu nxa ukuze kube le mhlangano nale yokuthi abantu ba-adresse abantu yamarali. Ya-apply emapholiseni, amapholisa awungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona i-ZANU PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media, uzananzelela ukuthi abantu bezanu bathatha bayenze into ephathi, kukanti ise-national, those are national media houses. Ibandla eliku-opposition ngomama-opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abathi kokuthanela abantu. Ngokunye futhi esikunanzelela khonokho, bese sinanzelela futhi yona i-ZEC ngokwayo. I-composition yayo ukananzelela abantu suka phezulu khonale kunguye oyithungamelayo, bangabantu aba-appointwayo umongameli we-ZANU-PF njalo engu-president welizwe uEmmerson Mnangagwa. Kusitshoni lokho, kusho ukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze basebamphikisa, instead uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongdlongo nje obukhona, ukuhlukumezwa kwabantu, ukuhlukuluzwa kwabantu. Uthole ukuthi kuba lezi gigaba eziba khona, kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe, bathaywe, balinyaziwe, amapholisa ayi-investigate. Kungani sehlele ku-investigate? Ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla le-ZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo. Ngokunjalo akulungi lutho. So-ke in short we are saying i-ZEC is not independent.
abe-ZANU-PF bona bathi akulalutho olubi nge-ZEC, njalo bathi kuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abaku-ZANU-PF abafana lendodakazi ka-Kembo Mohati babe ngamalunga e-ZEC, ithi ZANU-PF akulalutho olubi ngalokho?
Ye, yikho sikuthiwe ukuthi xa sithi thina ukhetho lwaso ebezithethe oluzavumela usheza ba-friends esithokhonokho ngabona abo bantu. Asimangali banxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lo muntu idonsela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU-PF layo nxa yendlela abacabanga abaye becabanga ukuthi ngako kuthiwa bona baku-opposition umumusunjalo kubamba kungaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo, njalo kuyisisho sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni izinto zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sibe nxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa, uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngu-commissioner we-ZEC. Akuhambi kuhle. So uhlupho olukhona sibona ngathi nxa abantu be-ZANU-PF becabanga njalo, hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani. Nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa be-independent kutshoni, basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu okunye lomunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlobo abulala into yonke akusilani ukuthi izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ukuba ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengeza West Parliament njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala wezemthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe umnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. USikhala ubhekane lamacala amaningi akuqela elokuphehla udlame lokuvimba ingalo yomthetho. UNduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali eneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa koluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation. Isikhulumeli se-ZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele intazelezizindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisitshiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. I-ZEC ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayi namhla sikhangela ukufutelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abala maphepha aqondileyo okuhambisa, kubika umqondisi Dube we-Studio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngenxa yokuthi abala maphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe yimali lokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanweni lemtatheli izindaba, umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Blessings Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenge is that the access to resources, the access to jobs.
Abakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo ukuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kunengi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedluleyo. Lokho kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wehlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDetswane lonkosikazi Alice Muhwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kwele Botswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yebona abeZimbabwe kule-South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyevota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zisithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyanazelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula kuSadak region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula weSadak zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change kukhetho luka-2008 ololuhlakela olukhulu. Iningi labeZimbabwe labalekela kwele Botswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumente weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigwaqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho wePenal Code okwenza kube licala ukuba abantu bechuthoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulongweni nguMichael Osopo Castillo, umculi werap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro Movement elabaculi izikwicamfundo labanye abathi baphikisa ungcindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo lo Otero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wajawa kabuhlungu ngamapholisa ensitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco seLatin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana nokwethulwa nguFidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumente oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba uhulumende wakwele Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe uhulumende kaZulu hathi oncindezela abantu. Lilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu-172 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera obephakathi enkundleni yeQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yona le ingabo kuqala kubana befike khona phana, okutshengisela ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinal kusho ukuthi sebequalifyile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikethi weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup Qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Siyikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lilanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizadibana leCranbourne Bullets ngasenyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leTenex ngaseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikilana leCape United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela leHighlanders ngaseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala panale le Chicken Inn ngaseLuveve, iqembu le Dynamos lizadibana le FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu le Black Rhinos lizadlala le Yada ngaseVenkere. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Uluveli kuluviki uhlelo Woza Friday lomculi osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ucula umdumo wehip hop ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku, omunye wakhona hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo la echazisa ngembali yakhe.
Ngizale emulini yakwaSiwela, ngizala ngumama Msipa. Kuyikusho ukuthi emulini yakithi sizele saba isikhombisa kuyimo okuqala. Ngifunde ezikolo ezibalisa uDumezweni Primary School, ngafunda eMganini Primary School, ngazofunda njalo laseSigombe Primary School, ngasuka ngafunda eMandwane High School, ngaphinda ngafunda laseTrust Academy School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo yetshenela nxa ezemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019. Ngisebenze kakhulu lo Blue Master okunguye Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi le Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokuphuma nje ngishaye igqom njalo ngishaye le piano.
Namhlanje kumhlaka 1 Ntulikazi sinanza leli langa lapho ubaba welizwe umuyi uDr. Joshua Mqabuke Nkomo osithiyayo khona umnyaka 1999. ULondi uyathinteka lanxa wengakazalwa, kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele, kuyikusho ukuthi mina uLondi the Street Culture sabona kukuhle ukubana njengentsha sikwazi ukubana ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala uNkomo njengoba siwashiya. May so continue, rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona, njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqhabuko.
One love from cares, city of kings and queens, let's remove the cares. Indodene has been the dali chess, refused to honor the white. Nkomo was right, the decision was tight. Bakuthande sulele ngale corruption, ikuri incomplete omission. Nyongolo yithotha selodwa, now stronger than our strength. Ubuhlungu sibuzwile, abanomona sibakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwazwakala, louder than your voice. The truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo Nyongolo, siyakhumbula.
Umuzo omuhle Siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva, njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini ze-intanethi, njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sisagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram @londilemuzi, ngiphinde ngitholakale futhi njalo ku-Facebook Londi le Muzi, ukanti ku Twitter Londi Music, and then WhatsApp kona uyambamba ecingweni
0786375551.
Jesus Banda.
They speak different languages, but they are one. They have different backgrounds, but they are one.
22 years without you, Mdala. Urafu Sleli Sibus, who's the next Joshua? Our people need to Mdala. Father Fig of Matebele, King of Zimbabwe.
Aye, sirukuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje siyabonga kakhulu Londi uphumelele jakala lelidala lonke sidube uhlelo lolamhlanje ngisithi libe lempela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.